Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu mbudzi 17 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Matunhu anoti Masvingo, Bulawayo neMashonaland West aita musangano wechimbi chimbi akabuda nechisungo chekuti mutungamiri webato uye vanhu mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa voga mumazuva maviri anotevera. Bato reMDCT rinoti nhengo dzaro dzakasununguka kuenda kumusangano wemangwana kuZimbabwe Grounds mumusha weHighfield washevedzerwa nevesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association. Vakarwa hondo yerusununguko pamwe neveruzhinji munyika vorumbidza mukuru wemauto General Constantino Chiwenga segamba risina rusarura, vachiti mushure mekubvuta simba kubva kuna vaMugabe svondo rino vangadai vakazvigadza semutungamiri wenyika mutsva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDCT rinoti nhengo dzaro dzakasununguka kuenda kumusangano wemangwana kuZimbabwe Grounds mumusha weHighfields washevedzerwa nevesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association. Mutauriri weMDCT Robert Gutu vanoti havaoni paine chakaipa kuti vana veZimbabwe vabatane pamusangano uyu sezvo vakarwa hondo vari vanhu vavanoremekedza kuburikidza nemabasa avakaita ekusunungura nyika. Vakarwa hondo ava vanoti musangano wavo mangwana ndevekupedzisa basa ravanoti rakatangwa nemauto uye kuzivisa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti utongo hwavo hwasvika kwamvura yacheka makumbo. Ngatinzwei hurukuro yataita navaGutu pamusoro penyaya iyi.
Kuka kwavari kuita ava mhuri yeZimbabwe, nokuti ndanzwa sokuti vari kutiwo mwana wese weZimbabwe anoda kuti Zimbabwe ibudirire, zvisina basa kuti ruve bato ripi, asi kana uchingori mwana weZimbabwe, Zimbabwean citizen anoda utongo hwejekerere kuti nyika yake ibudirire, ngaauye kuZimbabwe Grounds. Isu sebato reMDC hatina chatinopokana nacho ipapo, kana vakatikoka zvokuka kwavanoita ruzhinji rweZimbabwe. Tinokurudzira vatsigiri wedu zvekuti ngatiendei nouwandu hwedu, hapana chakashatazve. Handitanzii mhuri yose yeZimbabwe, hazvisiri zvokuti ibato rekuti ZANUPF kana kuti MDC kana kuti ibato ripi zvaro, hangonzi vana vose veZimbabwe uyai. Saka ini ndinoda kutora mukana uno Jonga kuti ngatiendei nouwandu hwedu vaya vane mukana wekuti vaende kuHighfields kuZimbabwe Ground mangwana, handei nokuti takokwa tichikokwa nevarwi verusununguko, handioni kuti tingaregerei isu kubvumawo kukokwa kwataitwa navo kuti uyai.
Tinozwa vavo vachitaura iwo kuti chinangwa chemusangano wavo ndechekuti vange vachipedzesa basa rakatangwa nemauto, vachienderera mberi vachiti nderekubvisa vaMugabe pachigaro. Mungade here kunge muri pachikwata chakanangana neurongwa ihwo?
Ipapo vanoti netsei pakati nakei, asipoti gozhei zvakare Jonga. Menyaya yekuti isu tine bato redu, saka takagara tichitaura isu kuti zvinoitika mubato reZANUPF zvokutukana kwavanoita nokunyombana kwavanoita nokutiza nokudzingana kwavanoita kana kudzingana kwavanoita mubato ravo, izvo ndikangoti muchirungu ino ndoyaya tinotika inhouse mascabos yebato reZANU. Zvine isu hatisiri nhengo dzeZANU kuti tidozopindirawo mune daka revanhu veZANU kana kuti maindenera afezavo dona sokuti ah kunge tapfurikita pasina nacho tinofanga kunge tichinge tinacho.
Mutauriri webato re MDCT Vaobeti Gutu vari parunare muHarare ne Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaRex Tillerson vakurudzira Zimbabwe kuti ipinde mugwara idzva apo mauto nemusi wechitatu akachengetedza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kumba kwavo kuBlue Roof kuBorodale. VaTillerson vakurudzira kuti Zimbabwe idzokere kuutongo hwejekerere kwete hwemauto. Vataura mashoko aya kuvamiriri venyika dzekuAfrica kumuzinda wavo weEastate Department. Westate Department muWashington DC vatiwo zvakakosha kuti bumbiro remutemo richengetedzwe vakati Zimbabwe inofanira kuita sarudzo dzakachena. VaTillerson vatiwo Zimbabwe ine mukana wekuunza utongo wakanaka. Vati vanhu vekuZimbabwe vanofanira kuvhotera vatungamiri murunyararo. Vatiwo vakagadzirira kushanda neZimbabwe kuunza utongo hwejekerere.
I know all of us are following very closely the events in Zimbabwe, and they are concerned to, I know each of you, they are concerned to us as well, and we all should work together for a quick return to civilian rule in that country in accordance with their constitution. Zimbabwe has an opportunity to set itself on a new path, one that must include democratic elections and respect for human rights. Ultimately, the people of Zimbabwe must choose their government. In our conversations today, we have an opportunity to discuss concrete ways that we could help them through this transition.
Munyora anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaRex Tillerson vachitaura kumahofisi avo eState Department muWashington DC mumusangano nemakurukota anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAfrica. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Nyanzvi mune zvematengero enyika dzinoti mapato anopikisa anofanirwa kutora mukana wekundengendeka kwesimba remutungamiri wenyika vaRobert Mugabe mushure mekutorerwa kwamasimba nemauto. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi idzi dzinoti vemapato anopikisa aya vangadai vachitoita hurukuro nevaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, asi dzimwe nyanzvi dzinotiwo mapato anopikisa hafanirwi kuita mubatanidzwa nenhengo dzeZANU-PF dzichakunda munyonganyonga iri kuitika mubato iri. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimiririra vatinashe muzamindo vanoti vemapato anopikisa vangadai vatotanga nhaurirano nevemauto kuti vashande pamwe chete, sezvo pakakunda mutungamiriri weMovement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai muna 2008 mauto ndo akavatadzisa kupinda pachigaro. VaMuzamindo vanoti vemapato anopikisa vanofanirwa kutotora mukana wokunetsana mubato reZANU-PF kuti vaende kumamisha uko kwavanonetsekana kusvika nguva zhinji nekuda kwevatsigiri veZANU-PF.
Tekutanga tichiona kuti dai iye zvino opposition iri kutotora mukana wakadai kuti isenze nevemilitary kuitira kuti kana vakahwina maelections vanokwanisa kubhekwa nemilitary vachibatsirwa, nekuti mukatasa 2008 vatsvangirai vakanga vahwina vachakavatadzisa mauto akaramba kuti vapinde papa muofisi. Ndochekutanga. Chechipiri zvakare, iye zvino izvi ZANU-PF ine mastrongholds ayo ayangainaye kumamisha. Vangadai vari kutotora mukana uyu kutopinda vachiita mainroads kumamisha vachitaura nevanhu vachivaratidza vachivaonesa kuti onai zviri kuitika muZANU-PF. Tisu tega tine alternative yekuti tingakwanise kupinda mukati mehofisi tichitokwanisa kutora nyika.
vamuzamindo vashorowo zvikuru kuwanda kwemubatanidzwo yemapato anopikisa. Vatiwo kana mapato anopikisa akasabatana pamwe chete, SANPF inogona kungokunda kunyange hazvo mubato umu mune nyonga-nyonga.
Hazvina zvazvinobatsira kuita maalliance akawanda nekuti zvinotopa mukana kuti SANPF irambe ichitonga. Maonero andiri kuita ndeyekuti kuwanda kwemaalliance kunoita kuti iyo SANPF isare ine upper hand yokutonga zvakare kana sazodzikaitwa. Iyo ndechangoramba iri pamusoro.
Mumwe mudzidzi wezvidzidzo zvepolitical science vaostelos sisiva vanoti mapato anopikisa angadai atora mukana womanyamamire nerongware muZANPF ounganidza veruzhinji kuti vanhu vatsvage nzira dzekuona kuti vamugabe vabudiswa pachigaro zvachose. Vasiziva vati kubvisa vamugabe pachigaro kunopa mukana wokuita sarudzo dzejekerere.
Panguva idzodzo dzakadai panoda vanhu kuti vaite maengagement kuti vanyatsotaurirana nemastakeholder akasiyana panyaya iyi. Chikuru sei vanhu vemabuto, vanhu vejudiciary, vanhu vemuparliament nevanhu vakasiyana siyana muZimbabwe, nekuti kunofanira kubuda national consensus yekuti mugave kana chibuda unobuda nenzira ipi. Zvinosanganisira kuti kuitwe maengagement neparliament kuti mugave apiwe impeachment zviri pamutemo, nekuti nyaya iyi haisiri nyaya iri domestic kana chitarisa nyaya dzematongero, but also ine international community mukati. Ndo panopinda vana Sadiki, ndo panopinda maAfrican Union, United Nations nemamo maorganization.
Asi vasiziva vatiwo kana pakaitwa hurumende yemubatanidzwa, mapato anopikisa anofanirwa kupinda muhurumende iyi senzira yekudzivirira kudeuka kweropa pamwe nekugadzirira sarudzo dzakachena. Nezuro vatsvangire vakakurudzira vamugabe kuti vasiye basa, vakati munyika munofanirwa kuumbwa hurumende inofanobata matomu kudzamara munyika maitwa sarudzo. Nyaya yehurumende yemubatanidzwa ikabudirira, nyanzvi dzezvematongerwo enyika idzi dzinoti sarudzo dziri kutarisirwa gore rinouya dzinogona kusabudirira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia yati yayambira masangano enhau mapfumbamwe anobatsirwa nemari nehurumende yeAmerica kuti achanyoreswa semasangano ekunze senzira yekutsividzawo zvakaitwa neAmerica zvekuda kuti kambani yenhau yeRussia yeRT inoshandira muAmerica inyoreswe sekambani yekunze. Vaive mutungamiri wenyika yeCatalonia vakabviswa pachigaro vaCarles Puigdemont nevamwe vana vanove nhengo dzedare ravo remakurukota vari kutarisirwa kumira mudare muBelgium nhasi kuti vanzwe mhosva dzavari kupomerwa zvichitevera masamanisi akaburitswa neSpain ekuti vasungwe muEurope. Vakarwa hunde yerusununguko pamwe neveruzhinji munyika varumbidza mukuru wemauto General Constantino Chiwenga segamba risina rusarura, vachiti mushure mekubvuta simba kuna vamugabe svondo rino vangadai vakazvigadza semutungamiri wenyika, asi vari kuzvisiyira kune vezvematongerwo enyika kuti vaite. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo kune dzimwe nyika mauto achizvigadza pachigaro mushure mekubvuta masimba, uto reZimbabwe National Army harina kuita izvi uye rinoti rinoda kugadzirisa zviri kunetsa munyika chete. Mumwe mugari wemuHarare vatawanda Chisiri vaudza Studio 7 kuti izvi zvaitika nekuda kwaGeneral Chiwenga avo vati vari kutungamira uto iri zvine unyanzvi.
Monina ndaita Chiwenga ndomuna ari munhu ari raiti aratidza kushinga kwake nekuti amirira nyika, uye ndinoona kuti munhu asina makara noti dangarimwa nemakara ngadai apa atongoita kuye kuti mudhara abve pachigaro iye atore chinhu awani kwari ari kutonga asi aona kuti asiri vanhu vanoita zvepolitics vaipedze nyaya dzavo iye angoratidza mudhara kuti kana muchikanganisa kuna mwana wakwanisa kukudzoredzai
Amai Biula Masauso vatiwo zvakaitwa nemauto zvaratidza kuti General Chiwenga mutungamirira asina makaro sachigaro wesangano revakarwira hondo yerusununguko vaChrist Mutsvangwa vatiwo pasi paGeneral Chiwenga uto reZimbabwe National Army raratidza kuti iuto revanhu uye rinoda kuti vanhu vagare zvakanaka munyika mavo
Mauto eZimbabwe akana zvine kodzero kuti vapindire kuti vakorekite nyaya iyoyo havana kuguta masimbaba vakati tiri kubvisa mubhavha vane huori nemakororo
vanoongorora zvematongerwo enyika vaitai madzivaidze vati kunyange hazvo kutambura kwevana vezimbabwe pasi peutongo hwava mugabe kwakatanga kare vamwe vaitungamirira uto iri kare havana kuratidza ushingi sehwaratidzwa navachiwenga hwekubvisa vamugabe pachigaro
kuona kwandaita tikatarisa zvanga zvakaita vazvina vashi tikatarisa zvakaita vamujuru tinoona vachiwengo vari munhu anoda kubata mapati ose kuti kuvanhu variko kuutungamiriri variko saka vanoda kuti zvinhu zvive like neutral
General Chiwenga ndiye mukuru wemauto wechitatu kubva pakawana Zimbabwe kuzvitonga muna 1980 vakatora chinzvimbo ichi kubva kuna General Vitalis Zvinavashe avo vainge vasirwa basa iri naGeneral Solomon Mujuru General Chiwenga vakazvarwa musi wa 25 Nyamabvuvhu muna 1956 kuwedza uye vakaenda kuhondo muna 1973 General Chiwenga vakapinda muZimbabwe National Army muna 1980 umo vakakwira nezvigaro kudzamara vasvika pachigaro chavainacho nhasi zvichakadai veruzhinji munyika nevarwiwo hondo yerusununguko vachaita gungano guru muHarare rekutsigira basa rakaitwa nemauto rekubvisa vamugabe pachigaro
mugabe ane mukadzi wake vaitendera vachiita mainterfes rari zekutuka vamwe vachiti vane vanhu mangwana toda kutaridza kuda kutaridza kuti vanhu vanani isu mahovhete ndoda kutaridza kuti tiri nevanhu tiri kukumbira vanhu vese vemuzimbabwe zvepata hazvina basa uyai musauye makapfeka hembe dzenyu dzei dzemapata
vamugabe vari kuramba vakaoma musoro vachiti ndivo vachiri mutungamiriri kunyange hazvo veruzhinji vari kufara kuti vasiye basa ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
Mushure mekunge sangano reSADC rati nyaya yeZimbabwe inofanira kukurukurwa nemusangano weSADC wechimbi chimbi, mutungamiri weBotswana vaIan Khama, nhasi vaudza vatori venhau veReuters muSouth Africa kuti vamugabe ngavachibva pachigaro nekuti vagarisa. SADC iri kushorwa nevazhinji pamadande mutande, ichinzi haifanira kupindira munyaya yeZimbabwe sezvo yairegera vamugabe vachishungurudza vanhu kwemakore mazhinji isingapindiri. Tanonoka wande weStudio 7, abata Dr. Chipo Dendere vanodzidzisa zvematongerwo enyika paAmherst College muno muAmerica kuti tinzwe kuti vanofungei neSADC panyaya yeZimbabwe.
Ini ndinoona sekuti hapana chakaipa kana SADC ikapindirawo kuti batsire.
Ko kune avo vanoti masoja nemapurisa vairova vanhu vachiuraya vanhu. Asi SADC haina kupindira, yoda kuzopindira iko zvino, munoti chinyi?
Vanhu vazhinji vari kuvhunza kuti SADC yaivepi muna 2008. And tikadaro tinofanirawo kuvhunza kuti military yaivepi muna 2008, mawar vets yaivepi muna 2008. Chatinofanira kunzwisisa ndechekuti even veSADC yacho vanogona kungobatsira. Vaitirova havasi vanhu veSADC, ndiwa yamasoja auyazve. Vanhu avari kupemberera saka tinofanira kunzwisisa kuti international bodies anoshanda nemamwe mapato ehurumende yedu zvishoma zvavanokwanisa kuita nekuti zvechokwadi nyika nimwe neimwe ine iya yatinoti sovereignty saka ndinotsimbidzawo futi kuti vekuSADC vacho vanofanira kuteerera zvokudiwa nemazimbabweans pari zvino mazimbabweans vari kuratidza matauriro avo kuti vari kuti vamugabe ngavachienda nguva yavo yakwana saka kana SADC iri chamwari yedu vanofanira kutaura vachisapota zviri kutaurwa nemazimbabweans asi mazimbabweans acho atingakwanise kuafoda kuzviisolata muregion atikwanise kuafoda izvozvo
Vangavari Dr. Chipo Dendere vanodzidzisa zvematongero enyika paAmherst College muAmerica vari parunare natanonoka wandewe Studio 7.
Zvichitevera kupindira kwemauto mune zvemafambisirwo ehurumende, Studio 7 ichange iri kukupai nawo zuva rega rega kubvira nguva dzinoti 6 a.m. 7 a.m. 8 a.m. 9 a.m. kuseni kwega kwega. Masikati tichange tichitefenyura kubvira nguva dza 1, 3, 5. Musakanganwezve kuti na 7 o'clock tine chirongwa chedu chemazuva ese. Munokwanisa kutibata pamasaisai anoti 909 kHz pa medium wave, 4930 pa short wave, 15580 kHz pa short wave ne 6080 kHz pa short wave. Munokwanisazve kutiona pama Facebook page edu anoti VOA Shona ne VOA Ndebele, apo tichange tichitefenyura, apo tichange tiri pamhepo. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page yedu ye VOA Shona nekujanya pakanzi like. Udzai hama neshamwari.
Mukuratidza kumira pamwe chete nevanhu veCuba, hurumende yeAmerica yakavhota ichiramba kushora zvirango zvayakatemera Cuba. Nyika dzinoita zana nemakumi mapfumbamwe neimwe dzakashora zvirango izvi, asi America neIsrael dzakaramba. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations, amai Nikki Haley, vanoti hurumende yeCuba inoshandisa misangano iyi inoitwa gore rega rega kuongorora nyaya yezvirango izvi kuri kuvharira kupunza kwavakaita nyika nekusabata vanhu vemuCuba zvakanaka kwavanoramba vachiita. Amai Haley vanopamidzira kuti America icharamba imire nevanhu vemuCuba kusvika hurumende yeko yaregera kutyora kodzero dzevanhu uye kusvika yaregera kutsigira hurumende dzinoshusha vanhu nokutyora kodzero dzevanhu pasi pose. Vakatizve America haitye kumira yega panyaya dzakadai nekuti hapana chekukurukura pamusoro pezvinangwa zvavo nekuti zviri mubumbiro remitemo yavo yenyika uye mugwaro reUnited Nations. Vachitaura muUnited Nations, amai Haley vakataura kuvanhu vokuCuba vachiti vakaona kuti mushure mehurumende yava Barack Obama yazarura mizinda yekudzidzana, vazhinji muCuba vakange vave netarisiro yekuti America yave kudzidzana neCuba. Vakati vanhu veCuba havasi kuziva kuti hurumende yavo yakabva yawedzera kusunga nokushungurudza vanhu vayo. Vakati hurumende yenyu inorambidza vanhu kutaura pfungwa dzavo kana kuungana murunyararo ichirambidza vatori venhau kutaura dzimwe nyaya uye ine umbipi ndoga munyaya dzeupfumi. Amai Haley vanosimbisa kuti vanhu veAmerica vanotsigira chido chevanhu vekuCuba chekugara munyika yavo vakasununguka uye vachisarudza vatungamiri vavo sekuda kwavo. Vanoti richauya zuva rokusununguka kwevanhu veCuba uye vanhu veAmerica vachapemberera navo pazuva iri. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maaverengerwa neni tanonoka wande.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munhau dzemitambo. Mitambo yenhabvu iri kuenderera mberi kunyanga hazvo munyika musina kumira zvakanaka. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Premier Soccer League inoti mamiriro akaita zvematongerwo enyika haasi kukanganisa mitambo yenhabvu iyo inoti iri kuenderera mberi semarongero avanga vakaita. Izvi zviri kureva kuti mutambo wanga wakamirirwa neveruzhinji pakati peFC Platinum Nengezi Platinum Stars uchange uriko munhandare Mandava Stadium nemugovera, apo zvichaonekwa kuti Ngezi Platinum ichirimo here muhondo yekurwira mukombe uyu. Kwatara mitambo miviri, FC Platinum ndiyo iri pamusoro soro pemakundano aya nema points makumi matanhatu nematanhatu, ma points maviri pamusoro pe Dynamo Senegezi, zvichireva izvo kuti madamburo akarohwa kumandava pavo pekutora mukombe uyu papera. Madamburo akarasa ma points maviri apo vakaita mangange 2-2 ne chicken in nechitatu. Musi uyo FC Platinum yakaenda pamusoro nekudambura Chorocho Pirates 1-0, zvekuti mumwe muteveri wenhabvu vachatenda makazhu. Vanoti vachitarisa matambiro akaita kugona kunenge kudada nechorocho, FC Platinum inorova ngezi. Pamakore maviri apfuura, FC Platinum yanga ichingopedza iri pachinhano chechipiri, asi iko zvino zviri kuratidza kuti gore rino ringangoveravo semaonero emurayiridzi wavo Norman Mapeza. Asi FC Platinum nengezi dzikaita mangange, kana kuti ngezi ikakunda, zviropa Dynamos mukana wekuenda pamusoro petakura ndokunge Dimbare yarova Bantu Rovers sezviri kutarisirwa Mbaba Field Stadium nemugovera zvekare. Asi Chicken Inn iyo inechapungu mangwana ine mutoro wakaoma pakutora mukombe uyu, sezvo ichifanira kukunda mumitambo yavo miviri yasara, kusanganisira uyo uri muLubebe Stadium nechikwata cheAir Force of Zimbabwe ichi mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Matuna anoti Masvingo, Ulawayo neMashonaland West aita misangano yechimbi chimbi, akabuda nechisungo chekuti mutungamiri webato uye vari mutungamiri wenyika Robert Mugabe vasiye basa voga mazuva maviri ari kutevera. Kukundikana kwavo vachamanikidzwa kusiya basa. Atachigoriwa anoti panyaya inotevera.
Pamusangano waitirwa kutraining center muchinhoyi nhasi, nhengo dzeboka repamusoro reprovincial coordinating committee kana kuti PCC rabvumirana kuti vamugabe ngavasiye basa, vachiti vari kutadza basa uye vari kuregedza vanhu vachiita hori vasina zvavanovaita. Vasungawo chisungo chekuti mudzimai wavamugabe, amai Grace Mugabe, vanofanirwa kusiya chigaro chekutungamira madzimai emubato reZANU PF sezvo vasina hunhu hunokodzera. Mushandi mukuru weZANU PF mudunhu reMashonaland West vaChristopher Chipomba ndivo vaverenga chiziviso chekuti musangano wakamira papi nenyaya yavamugabe. Nengo yeparamende yeZimba West vaziyambe ziyambe vabva vasimuka vakati vamugabe vatadza basa, nokudaro vanofanirwa kumbomiswa basa mubato. Pfungwa yekuti vamugabe vambomira kutungamira ZANU PF yabva yatambirwa nenhengo dzose dzangazi chidarika zana kubva kumatunhu madiki ose. Sachigaro weboka revakange vari varwi verusununguko mudunhu reMashonaland West vaCornelius Muhoni, avo varambidza nhengo dzeZANU PF kuita maslogans vachidoma zita remunhu nekuti vanhu vanopedzisira vonamata munhu mubato. Imwe nhengo yeZANU PF yapinda musangano wanhasi vatichaona gwembi vekuhurungwe vanoti chanyanya kurwadza vanhu ndechekuti vamugabe vangavoda kuita mudzimai wavo uye anozivikanwa kuita utsinye mutevedzeri wenyika. Vagwembi vanoti nyika ino yanga yave kuitwa sekambani yemhuri.
Saka isusu tiri kuti zvinhu zvenhu zvavari kuita zvinhu zvakachitwa even naGrace Mugabe zvaanoita zvekuharasa vanhu. Mugabe yanga aida kuti ape chinzvimbo cheupurezidendi kune mukadzi wake, because izvezvo anga aida kuti oita vice president. Aita vice president obva amusiya achienda kune dzimwe nyika, obva asara uchiti ava acting president, odzoka kuti hai indafunga kuti ndinomusiya ari president. Chikuti izvozvo zvedinasi hatisi kuzvida.
Takabvunza kuti sei nhengo dzeZANU PF dzave kuramba vamugabe nhasi, asi vaipururudza masvondo maviri apera apo dzimwe nhengo dzaidzingwa mubato. Vagwembi vati nhengo dzakawanda dzinofarira zvokunyeperwa sezvo vachitya vamugwabe.
Right, hazvina kutitoro yangu yakareba. Musaona vanhu vese vanenge vachirova maslogan vachiti pamberi namugabe vayo, pamberi neZANU PF, pamberi namugabe, pamberi naGrace, kunyepewa. Ukaona anotorevesa chokwadi chokwadi anenge aine zvaari kudya vachipiwa vachitengwa.
Imwe nhengo
musakangana chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM apo tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndokuziya mina Chris Gande.